Banditi, tell them say tipsy, my bandit. I gang around, got no Qatari sack off. Mwe wangwa fam. Life is easy. Tarisa kwaka bowing, keep putty as on the top. Got no Qatari sasaka kupot. Mwe wangwa waka bona. Life is easy. Tarisa kwaka bowing, man putty as on the top. Kutonya wakatombo kubatira meat. Vaida kuto kutoneta by any means. Life is easy. Tarisa kwaka baya la kuti anti bandit. Taka kombere tukwa ni maenemi. Vatino tamba na vomuro kesheni. Life is easy. Tarisa kwaka baya kila azuti chairman. Tirimo mumbo mbera. Tirimo mumbo mbera. Wendo rwa choku chekera. Atinga done tinga tore mbera. Tirimo mumbo mbera. Tirimo mumbo mbera. Wendo rwa choku chekera. Atinga done tinga tore mbera. Mumwe akabva kumasvingo. Ane chinangwa nao akunzi baba Harari. Azizi nyore. Zvinoda kushanda samkoma kina onzi Mr. Mbari. Tinashe mutarisi achibaba. Asi akatanga ne 5 magaba. Akambotengesa 10 cheti. Asi nasi ndiye akupenda nyika yese. Pamwe pacho mumbo mbera womaoko. Paya pamunoti maititi imbuku. Asi gaya, gaya. Avadete kuhasla asi chimoku. Of course. Life is not a boy, it's a pose. Uchi fight my battles, name my hose. Asi mujama, musamire kushanda sa madam pose. Tunda vanu vanu simu tamureza. Vani focus in some koma chaprisa. Tika mbodaro njika ino pa kutenda. Jadino siya Zimbabwe yese ine tarenda. Mari, I mari. Boys inoda kushandwa. Mbiri, I mbiri. Majama inoda kushandwa. Tirimo mumbo mbera. Tirimo mumbo mbera. Wendo rwa choku chekera. Atinga done tinga tore mbera. Tirimo mumbo mbera. Tirimo mumbo mbera. Wendo rwa choku chekera. Atinga done tinga tore mbera. Kana ukatarisa kwa wapu. Mwe wangwa famba. Life is easy. Tarisa kwa kapa wiki kuti azuti kapa. Kana ukatarisa shaka kupota. Mwe wangu wakapona. Life is easy. Tarisa kwa kapa Freeman kuti azuti doctor. Kutone wakatombo kupatira meat. Vaida kuto kutoneza by any means. Life is easy. Tarisa kwa kapa yala kuti anti bandit. Taka kombere tukwa ni maenemi. Vatino tamba na vomuro kesheni. Life is easy. Tarisa kwa kapa kila azonzi chairman. Tirimo mumbo mbera. Tirimo mumbo mbera. Wendo rwa choku chekera. Atinga done tinga tore mbera. Tirimo mumbo mbera. Tirimo mumbo mbera. Wendo rwa choku chekera. Atinga done tinga tore mbera. Mumwe akabva kumasvingo. Ane chinangwa nao akunzi baba Harari. Azizi nyore. Zvinoda kushanda samkoma kina onzi Mr. Mbari. Tinashe mutarisi achibaba. Asi akatanga ne 5 magaba. Akambotengesa 10 cheti. Asi nasi ndiye akupenda nyika yese. Pamwe pacho mumbo mbera womaoko. Paya pamunoti maititi imbuku. Asi gaya, gaya. Avadete kuhasla asi chimoku. Of course. Life is not a boy, it's a pose. Uchi fight my battles, name my hose. Asi mujama, musamire kushanda sa madam boss. Toda vanu vanu simu tamureza. Vani focus in some koma chaprisa. Tika mbodaro njika ino pa kutenda. Jadino siya Zimbabwe yese ine tarenda. Mari, I mari. Boys inoda kushandwa. Mbiri, I mbiri. Majama inoda kushandwa. Tirimo mumbo mbera. Tirimo mumbo mbera.